Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri zvitatsiri 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO vaGilbert Hongbo vanopeta rwendo rwavo muZimbabwe vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola kwemazuva matatu vanosangana nemutungamiri wenyika iye vaJoao Lourenco. European Union kubudikidza nebasi rayo rehumanitarian aid department inozivisa nezveurongwa hwekuwedzera mari iri kubatsira Zimbabwe kurwisana nedambudziko renzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO vaGilbert Hongbo vapeta rwendo rwavo muZimbabwe nhasi vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo navaMnangagwa, vaHongbo vati nyaya huru yavataura navaMnangagwa ndeyekuti kunyange hazvo mari yemuno yeZimbabwe Gold yakatsigirwa negoridhe, inofanira kudzikamiswa kuti isimbe kuitira kuti vashandi vakwanise kuishandisa ichitambirwawo nyore.
We need to continue making progress in stabilizing
taura nyaya yekuti ZIG inofanira kusimbaratswa kuti isarambe ichiomesera vashandi uye kuti ikwanise kutenga pamwe nekuti vevabhizimusi vanofanira kupiwa mukana wekuwana mari yekunze kuti vakwanise kuita mabasa avo.
Vati vafara kuti vaMnangagwa vatambira izvi vakati ndosaka nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi dziri kuitwa pasi petripartite negotiating forum. VaHongbo vativo vaMnangagwa vavaudza kuti masangano akaita seILO asapindira munyaya dzekuhlidzana nedzimwe nyika dzakaita sezvirango zvavati ivo vaMnangagwa zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika. Vachiti nyika iri kugadzirisa nyaya iyi.
Head of state insisted on lot about the fact that
masangano anomirira nyika dzakawanda pasi rese akaita seILO ngareke kupindira munyaya dzezvirango asiye nyika ichigadzirisa nyaya iyi yega.
Vati vavimbisa vaMnangagwa kuti vachaita basa ravo sezvakatarwa mubumbiro reILO uye vanoda kuramba vaine ukama neZimbabwe. VaHongbo vati vaziyawo nyaya yekuti vashandi vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mabasa kunze, vachiti hapana chakashata kuita izvi asi panoda kuti zviitwe zvakarongeka kuitira kuti nyika ibatsirike. Vati Zimbabwe iri kuwana mari yakawanda kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kushanda kunze kwenyika. VaHongbo avo vakasvika munyika nemusi wesvondo vakasangana negurukota revashandi, masangano anomirira vashandi nevashandirwi, vachinzwa zvichemo zvavo izvo vatura kumutungamiri wenyika nhasi. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa avo vange vari muchikwata chavaHongbo chanoona vaMnangagwa kuState House vaudza Studio 7 kuti vafara kuti vaHongbo vasvitsa zvichemo zvavo zvese kuna vaMnangagwa.
Vane simba rekugadzira maproblem edu ndiwo vanotonga nyika inoiyi. There is a general rule, what you can only do is to eat impetus on my issues that we raise. Current instability, nekusakwana kwemihoro yevashandi, victimization, trade union leadership, implementation ILO Commission of Inquiry report.
Asi vamunangagwa havana kutaura nevatorwe nawo mushure memusangano wavaita nemukuru weILO. Asi mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasina kupiwa mukana wekusangana navahungbo vange vakasvitsa zvichemo zvavo kuILO.
Nofara seatus kuti takatagara takaendesa nhona dzedu kuILO tichinyanyochema nenyaya yekushungurudzwa kwatinoitwa nehurumende yeZimbabwe kuendeswa kumatare tisina mhosva dzatapara kudzimwa mabasa nezvimwe zvakadaro. Nyaya idzi dzichiri kuramba dzichizeyiwa ende tiri kumirira mukana wekuti tinge tichigara pamwe pasi nehurumende sezvo iriyo yakazokumbira kuti nyaya idzi tidzigadzirise nenhaurirano.
Vemabhizimisi munyika havasi kufarawo nenyaya yekuti vari kushaya mari yekunze kwenyika yekushandisa mubasa ravo uyewo magetsi ari kuenda kwenguva refu izvo zvave kukanganisa basa ravo. Nezuro gurukota rezvevashandi vaJulai moyo vakati hurumende yakakoka vahungbo kuti vazoona mashandiro anoita hurumende vashandi nevemabhizimisi vachiti pane dzimwe nyaya dzinomhanyarwa kuILO dzisiri dzechokwadi. ILO iri kukurudzira hurumende vashandi nevemabhizimisi kuti vataurirane nekushanda pamwe chete sezvo ichiti kupokana kwavo kunogona kukonzera kusagadzikana munyika pamwe nekuwedzera ramusiano pakati pevapfumi nevarombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola kwemazuva matatu vasangana nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco. Vatungamiri vaviri ava vanonzi vataura nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzekutengeserana, dzekuchengetedzeka kwehutongo hwejekerere muAngola nemupasi rose uyewo kukura kuri kuita ukama hweAngola neAmerica munyaya dzekuzvidzivirira. America iri kubatsira muchirongwa chenjanji cheLobito Corridor. Kushanya kwavaBiden kunonzi kwakanangana nekudzivirira kukura kwezvirongwa zveChina muAfrica. Muna Gunyana, China yakanyorerana chibvumirano neTanzania neZambia chekumutsiridza njanji yeTazara. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Chinhu chakanaka chaizvo kuti vaBiden varonge rwendo irworwuru rwokuenda kuAngola kuti vando ratidza rutsigiro rwavo parairway project iri kuvakwa ikoko pamwe chete norutsigiro rwavo kune zvakawanda zvinodiwa nenyika yeAngola neAfrica yose zvakaita senyaya dzeutano, nyaya dzezvemamiriro okunze nenyaya dzezvemaenergy programs. Vakudopendera utongi hwavo, vaBiden vaona sekuti zvinhu zvakakodzera chaizvo.
Tiri kuona kuti rwendo ruri kunze ruri kunangana nekumisa kukura kweChina muAfrica. Munoona here paine zvichashanduka pamasimukiro kana makuriro angaita China muAfrica?
Zvinochinja zvinenge zviriko chaizvo. Zvekare rwendo rwavo muAngola, rwendo rwavo kuAfrica chitsidzo chekunyika dzokuAfrica dzose kuti hatikusiyii, tinenge tiinemi, musanyengerwa neChina. China haina zvainokupai zvamungada kudarika zvedu isusu. Saka ukama ihwohwo huchatochinja chaizvo. Tichitarisisa isu kuti kuna vamwe vakawanda nedzimwe nyika dzichitarisa kuti tatichifunga kuti America yatikangamwa. Saka zvinochinja, zvinogona kuchinja, asi ngatisakanganwa kuti China ukama ushamwari nohusahwira kwayo kuAfrica hakuna kubvira nhasi. Hwakabvira kubva nguva dzehondo, hwatova nemidzi, asi zvisingarevi kuti hucharamba huchikura kudarika ukama hweAmerica nenyika dzeAfrica. Zvicharamba zvichingokukwidzana kuenda mberi uko, asi ndinoona sokuti hazvina zvazvinowanza zvakanganisa zvakanyanya kunze kwokuti Africa ikazvibata zvese nohungwaru nouchenjeri, zvinoita kuti upenyu hwavanhu vomuAfrica huvandudzwe. Nokuti tinoziva kuti Africa yagara ine inoti non-aligned movement, iyai kuti inoti aiwa munhu wese ishamwari dzedu.
Tirikuona kuti America iri kushanda neAngola nedzimwe nyika mukuvaka Lobito Corridor. Panguva imwe chetewo China yakasainira nawo chibvumirano chekumutsiridza njanji yetazara neZambia neTanzania. Makwikwika aya muzvinafundo masocha.
Makwikwi and akusi kutanga zvekare zvinhu zvinotarisirwa nokuti anenge ari makwikwi okutsvaga shamwari kunyaya dzemari kuitira kuti nyika dzivandudze ufumi hwadzo. Saka makwikwi eChina neAmerica haana kutanga nhasi zvekare haana kuipa.
Iyo America haisi yanga yanonokera here kupinda kwayo muAfrica nekuti inge ichidzivirira kukura kweChina uko?
Zvinogona kuonekwa senzira idzodzo, asi ngatiziveka kuti hazvidi president wenyika kuti ange achienda munyika somaAngola kana mune dzimwe nyika dzeAfrica kuti kushanda kweAmerica kunge kuchionekwa. Kuna maembassy anenge ariko, kuzoita vana vaBlinken vaya vasecretary of state vanofamba kwesuku vanenge vachingoshandirawo hurumende. Saka nyangwe mutungamiriri weAmerica anga asingaendi kuAfrica, hazvirevi kuti America haina zvayanga ichiita.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemai anorarama neutachiwana weHIV reAfrican Positive Women's Coalition Zimbabwe, amai Tendai Westerhof, vanoti sangano ravo riri kubatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai panguva iyo nyika nepasi rose vari kucherechedza chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence icho chiri kucherechedzwa pari zvino. Amai Westerhof vanoti chirongwa ichi chiri kuitwa panguva iyo pakanga paine kucherechedzwa kwezuva rekuyeuchidzana pamwe nekudzidzisana pamusoro peHIV/AIDS rakaitwa nemusi wesvondo. Vanoti sangano ravo richange richipa ruremekedzo kumadzimai ari kurarama neutachiwana muchirongwa chichaitwa muguta reHarare svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mumazuva ano e16 days against all forms of violence on women and girls, isusu edu takatarisana ne World AIDS Day inova yakapembererwa pasi rese musi wa 1 December. MuZimbabwe muno zvakaitirwa kwaRusape, asi kurangarira zuva iri hakusati kwapera pane maactivities akawanda ari kuitwa nemapato akasiyana-siyana vari kurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Zvirongwa zvipi zvamakatarisana nazvo sesangano rinomirira vanorarama nedenda reHIV?
Isusu sePan-African Positive Women's Coalition tiri kuzokorokotedza madzimai ese ari kurarama nehutachiona hweHIV, madzimai ese vanoshanda munharaunda nemacommunities kurwisana nestigma and discrimination nokudzidzisa vamwe nezvedenda reHIV and AIDS. Madzimai ese aya atiri kuzopemberera musi wemuvhuro, musi wa9 December muHarare, madzimai ari kurarama pachena, vakabuda pachena kuti tiri kurarama noutachiona weHIV.
Zvisungo zvamuri kushanda nazvo muzvirongwa zvamuri kuita ndezvei?
Muongororo yatakaita takaona kuti zvatiri kuita zviri kuenderana netheme yeWorld AIDS Day yegore rino, iyo inotarisa kodzero dzevanhu, iri kupa zvisungo zvekuti kana tichirwisana nedenda reHIV tinofanira kufamba nenzira inotarisa kodzero dzevanhu vanorarama neHIV nevanhu vese zvavo kuti vawane mushonga, vawane kunotestwa nokubvisa kusemana yatinoti distigma and discrimination, nokuwana zvimwe zvese zvingabatsira vanorarama nehutachiona hweHIV zvakafanana nemishonga, nokubatsirawo avo vasina hutachiona hweHIV kuti vaone maservices anoita kuti vararame kwenguva yakareba vakadero. Saka isi tiri kupemberera madzimai atiri kuti malegends and heroines in the fight against HIV in Zimbabwe. Madzimai vari kurarama pachena, vanotaura, vanotozikamwa kuti vari kurarama nehutachiona. Saka tiri kuzovapa nyembe dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-Pan-African Positive Women's Coalition Zimbabwe, amai Tendai Westerhof, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7, vari parunhare muHarare. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanaiwe nevamwe. Vechidiki vakawanda vemuZimbabwe vanoti mirishonga yemudzimba iri kuitika munyika iri kukonzerwa zvakanyanya nekuoma kwezvinhu munyika pamwe nemakudzirwo anoitwa vana muupenyu hwavo izvo vanoti zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Apo pasi rose riri kucherechedza mazuva 16 ekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti 16 days of activism against gender-based violence, mumwe murume wechidiki wemuHarare vatafadzwa musandiranga vanoti vanhurume havasati vave kukwanisa kubuda pachena kana vachishungurudzwa mudzimba.
Mabarwa atakaita vanhu vachiruma hatishe nyaya dzinoitika kati medzimba dzedu. Nekuti paunonotaura unonoshorwa, uyezve unoita kunge une weakness ukataura nyaya dzekuitika mumba mako kuti mukadzi wangu ari kundirova, uyezve unova kufunga kuti varume vanondishora kana kuti wandiri kuudzai achapotera nerweseri kuenda kumukadzi wangu. Saka vazhinji varume vanozongopedzisira vakuita masitiresi.
Mudzimai wechidiki anodzidza pachikoro cheMidlands State University muzvare Marble Jamu vanotiwo madzimai anokonzeresawo mhirizhonga dzemudzimba asi hazviwanzotarisiswa.
Vanhurume vanoshungurudzwa asi ukada kuzviona kazhinji kushungurudzwa kwevanhurume ka kunenge kusina humbo semufananidzo wekuti ndogona kutuka munhurume. Chakadaro chakadaro zvatuma kuti iye azondirova. Iye hapana humbo wokuradza kuti ndamushungurudza asi pane humbo wekuti azondirova pamweziso razvimba.
Mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare muzvare Tsitsi Mashavave vanoti upfumi hwenyika hwavanoti hauna mira zvakanaka ndiwo huri kukonzeresa kuti mhirizhonga inoitwa nevechidiki iwedzerewo.
And also the financial situation, stress, depression, people vanobuditsa maoutlets avo vamwe they are violent. Vanomwana because of that depression and stress they start taking drugs. Vobuditsa that violent behavior.
Banga guru repasi rose reWorld Bank rakabudisa gwaro gore rino muna kubvumbi rairatidza kuti madzimai anosvika zvikamu 30 nezvipfumbamwe nezviga zvina kubva muzana 39.4% akambosangana nemhirizhonga muupenyu hwavo, kuchitiwo zvikamu 11 nezviga zvitanhatu kubva muzana 11.6% vasati vadarika makore 22 ekuberekwa vanonzi vakasangana nemhirizhonga ine chekuita nezvepabonde. Asi gurukota rezvenyaya dzemadzimai amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau svondorapera pakuparurwa pamutemo kwechirongwa che 16 days of activism against gender-based violence kuti dambudziko remhirizhonga dzemudzimba kunyanya muvanhurume vanosanganisira vechidiki riri kukura munyika.
We have also noted with concern a troubling increase in gender-based violence perpetuated by women against men.
Icho kwadi kuti madzimai anoshungurudzwa, asi tiri kuonawo kuti huwandu hwevarume vari kushungurudzwa mudzimba nemadzimai hwakwirawo. Kurudziro yangu ndeyekuti mhirizhonga ipere zvisinei nekuti yakanangana nemunhukadzi kana kuti munhurume.
Wechidiki anoshanda nesangano reFemale Students Network Trust vanobet kuva mudiki vanoti madzimai nevasikana vanewo jana rekubata mukupedza mhirizhonga kunyanya inosangana nevanhurume.
Tsvagurudzo dziri kuitika varume vari kuonekwa kuti vari kunge vachishungurudzwawo. Saka sekutaura kwazvaitika kuvakadzi zvinofanira kungoitwa kuvarume. Naivo vanamai nevakadzi vachitaurawo nezvazvo vachitsigiranawo mukugara kwavo kuti varume vanofanira kunge vachitaura kana vachinge vashungurudzwa enda vafanirawo kushungurudzwa.
Muongorori wenyaya dzevechidiki uye vari muridzi wekambani yenhau yepadandemutande yesports booth vanobet Bashi vanoti mapazi ehurumende kusanganisira anobata mapurisa anofanirwa kudzidziswawo kushanda nevanhu vanosangana nemhirizhonga mudzimba, kwete kuvaita zviseko zvenyika.
Saka dambudziko riripo hombe ringori pakuti kwatinonomangara ndokune fira nyaya yacho yese, nokuti ndokwaunowanika uchinyara nokuti unowanika uchisekwa, ndokwaunowanika uchityawo zvekare kuti vanhu vanozvitarisa kuti ofure rume rizvishuwa rinoshungurudzwa nekamudzima yake chidiki.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, zvikuru hofisi inobata nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Mhemberero dze 16 days of activism against gender based violence dzinoitwa gore negore kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita pasi rose, riine donzo rekukusha shoko rekupedza mhirizhonga mudzimba nemunharaunda. Kunyange Zimbabwe iine dambudziko remhirizhonga dzemudzimba, inonzi iri nani kana ichienzaniswa nedzimwe nyika dzemudunhu reSADC dzinosanganisira South Africa, Democratic Republic of Congo neMozambique. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muPalestine vazivisa nhasi kuti Fatah nechikwata cheHamas vave pedyo kuita chibvumirano cheurongwa hwekutungamirwa kweGaza mushure mehondo iri pakati peHamas neIsrael. Urongwa uhu huchaona Fatah iyo iri kutonga chikamu chedunhu reWest Bank riri pasi peIsrael neHamas iyo yatonga Gaza kubva muna 2007 dzichibatana mukudoma komiti yenyanzvi dzingangosvika kugumi neshanu dzisinei nezvematongerwo enyika kuti dzitungamire Gaza Strip. Vakuru vakuru vemuAmerica vaviri vaudza Voice of America kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakumbira imwe mari inoita mabhiriyoni makumi maviri nemana emadhora kudare reCongress yekutsigira Ukraine nekuwedzera zvombo zveAmerica zviri mudura mayo. Vamwe muRepublican Party vatotanga kushoropodza chikumbiro ichi. America yakazivisa nemuvhuro kuti yanga ichitumira rumwe rubatsiro rwechiuto kuUkraine hunokosha mamiriyoni manomwe nemakumi maviri nemashanu emadhora. European Union kuburikidza nebazi rayo reHumanitarian Aid Department yazivisa nhasi nezveurongwa hwayo hwekuwedzera rubatsiro rwayo nemari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvemadhora kana kuti US$6.6 million yekuti Zimbabwe irwisane nedambudziko renzara iyo inonzi yapfunya chisero munyika. Mari iyi ichashandiswa muzvirongwa zvekuwedzera nzira dzekurima dzakawandudzika dzinofambirana nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Smart Agriculture. Mugore rino, European Union yapa Zimbabwe mari inosvika 9.5 million euros yekutsigira zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekurima, kuchitiwo muna 2023 sangano iri rakapa rubatsiro rwemari inoita 8.5 million euros kuburikidza nerubatsiro rwechikafu kusanganisira kuvanhu vemumaguta nemadhorobha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, muzvari chenai mwoyo mutambasere kuti tinzwewo maonero avo.
Mari iri kubva kuEuropean Union inofanira kubatsiridza nyika yeZimbabwe kuti ikwanise kusangana nemachallenges akaita zviri kukonzeredzwa neclimate change. Tiri kuona gore rino iri nerakapfuura kuti Zimbabwe yakange iri ichisangana nenguva yenzara nekuda kwekuti kwakusinganai nezvimwe zvaiitika zvinoenderana neweather.
Icho chibvumirano chavari kutaura cheSamoa Agreement icho chinoshanda sei?
Framework Economic yakanangana ne small developing countries inenge ichiita iyo kuti pavanenge vachibatsirika kubatsirwa kwavari kuita kuri kuita kuti vakwanise kusangana nema challenges akaita sana climate change nezvimwe zvakadaro zviri kunetsa pasi rese, not just muZimbabwe.
Zimbabwe inochifanira kufamba negwara ripi kuti ipedzewo nzara muchirongwa ichi?
Nyika yakaita seZimbabwe ichinge yapiwa rubatsiro rwakaita seuru, inge ine in my infrastructure inge ive nezvinhu zvinoita kuti mari iyi kana ichinge yatambirika inoenda ichinoshandiswa zvinooneka zvinonzwisisika kuti mari iyi takaiwana zveshuwa tabetsereka panyaya pane dzekurima, tabetsereka panyaya yekuti vanhu havachaendi kunorara nenzara. Si haisi mari yekuti tingabva tatobvisa nzara nyika yese, aiwa, asi inofanira kuita mari yekudzivirira kuti zvinhu zvisaita wese dhani zvazviri iko zvino.
Izvo zvirongwa zvemhando iyi kumashure uku zvakabatsirawo kusvika papi munyika?
Tinoziva isusu kuti muna 2020 avo vanoita zveIMF vakatipayo anonzi maspecial drawing rights aifanira kubatsira zvakare nyika yeZimbabwe kusangana nemachallenges aikonzeredzwa necovid. Asi mari iyi kusvika nanhasi hatina chayakaita. Chatinoona kuti ichi chakaita kuti nyika yedu ive resilient, ikwanise kukunda machallenges akaita seCovid, akaita seClimate change. So tarisiro inenge iripo ndeyekuti dai nyika yeZimbabwe yakwanisa kuisa mastructures anoita kuti kuve netransparency, kuve neaccountability, kusava neumore.
Ndingapedzisirawo ndichitsvaka chirungu chataurwa chestructured dialogue iyo. Ndo ipi? Inoshanda sei?
Nyaya yestructured dialogue yekutaura nezvenyaya yezvikwereti zvemuZimbabwe inyaya yekuti yataurwa kwenguva yakareba. Asi tinoziva isusu kuti vanenge vachitarisa nyaya idzi havangotarisiri kuti takungokubatsirai, takungokupai mari. Vanenge vachida kuona nyaya dzematongerwo enyika yedu, kunyanya nyaya dzemahuman rights, nyaya dzesarudzo. Asi kana zvinhu izvo zvisina kugadzirisika, hapana zvakanyanya zvandinoona zvichibuda nyangwe mukutaura ruri kuita EU.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernors for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chenaimo yemutambasere vari parunare kwakare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadimu, makadimu koma, aiwa kuno kuri nani zvako, zvidimu muri ikoko nemabasa ari sei. Tokumbirawo mundibatsireiwo, toda kunyuwa pemiti yangu, pemiti yangu, iwekin pemiti.
Pa Studio 7 hapo, muri sei pa Studio 7 hapo, aiwa hauna nokuipo, ndiri kutaura ndiri kuno kuMozambique. Tinofara chaizvo ngenyaya dzemunotipa idzo, nyaya dzechokwadi. Rambai muchiendera mberi nenyu kutaura nyaya dzechokwadi, muchipota muchibatawo nyaya dzekuno kuMozambique kuno, because kuno kunyaya zhinji hadzisi kubuda. Saka tinozotodzizwirawo kusaidi ikokoko. Saka rambai muchitotaurawo nyaya dzekunoku, ndo patinotodzizwirawo kana mukanga muchidzitaura zviya zviya izvi. Saka aiwa, tinobonga hedu, tinobonga nebasa ramuri kuita.
Baba chinogurei paStudio 7 maswera sei makadi yenyu, tinokutendai. Chandinongokumbirisa hangu ndechekuti vanhu vanosapota ZANU-PF matikuwadza varume, mauraya nyika, maparadza nyika. Hongu mungadya henyu muchiguta kwamunenge makamira makabvisa muri, bati chokwadi chiripo ndechekuti ka muri kuuraya nyika muchinyengerera kuguta megamira washoma, bati muri kuuraya nyika, muri kuuraya future yevana yemakore achatevera mangwana. Ndoda kukuudza ichokwadi, muri kusapota mbavha dzakatenderedza emasoni munangagwa shoma maministers aya nemampis mamwari, vanhu vari kubahavo upfumi hwenyika vachiluta vachishandisa munangagwa.
Kurisei pastudio pamusha mukuru apo ndivachipambanga paRasimbek apo. Ndoda kutaura maringe nebhora mukati meZimbabwe munyika yedu yetinogara. Bhora ukarega kubhadhara maplayer nyengo chinyati ndine simba rakakura sei, nekuti simba raanoshandisa pakutamba ndiro rinoda kuti atanga atya. Saka ukanga achitamba ichinyuta nyengo timu ichinyazwi nemaplayer sei aingazoendi mberi. Munoona ana simba bhora, ana platinum star, ana nangezinam, naana manika diamond vechizotora mukombe, inyaya yekubhadhara maplayer.
Hamuti shisiro wakuru hurumende kanzuru yechinoi malaisensi awena akakwira zvisingaite. Vanoisa malaisensi akakwira kuti kana wagari watadzira kubhadhara vanoachinyepedzera kuvhara mashopu vachipuwa chovo muhomwe. Kunyange mvura yaiva yakakwira zvisingaite matadzira kubhadhara mvura anonyepedzera kuvhara opuwa chovo muhomwe vachirarama nechioko muhomwe zvinhu zvavo zvakakwira.
Zvai pastudio 7 nai tizivisireiwo minista of finance yavoro iwo gavhena acho kuti vataure vaanaunze vaadress nation vaudze vanhu kuti dhora ngarishande riri zvariri because vanhu vakangoona chiburi vavakuriramba vakaona chiburi vavakuriramba torigadzirise pisi iri mari yedu ngavangoti mari ngaishande yakadaro kusvika yavona kuti aiwa ivo haichaitivo kwavari mvemve kwete kungoti mari ikaita chiburi vanhu voiramba.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk The Connection na 8 PM apo tiri kutarisa zvinofungwa nevechidiki pamusoro pebhajeti rakaturwa negurukota rezvemari muparamende svondo rapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Só com isso.